Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wechipiri 5 December 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rotambira kubatwa nemhosva kwenhengo yaZANU-PF yakaponda muzvare Moblessing Ali. ZANU-PF inoti mutongo uyu unoratidza kuti haipindire mukutongwa kwenyaya. Chirwere chemalaria choraya vanhu vakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vanoti kuwanikwa kwaPius Jamba anova nhengo yaZANU-PF aine mhosva yokuponda nhengo yebato ravo Moblessing Ali chidzidzo kune vanoda kuponda vamwe nezvematongerwo enyika kuti hazvina pundutso. Muzvare Ali vakapondwa kunyatsime gore rapera. Mutongi wedare reHigh Court Amai Esther Muremba vakati painge paine humbowo hwakasimba hwekurovera Jamba uye vakati vachamupa chirango chake musi wa3 zvita.
Isusu tinofunga kuti izvi zvinhu zvakanaka chose kuti uyo akaponda Blessing Ali abatwa nemhosva nematare edzimhosva dzenyika. Tinoti isusu ngazvirambe zvakadaro. Vazhinji vane mhosva idzodzo variko kumatare muasiri kumatare muasati vasungwa vanofanira kuti vabatwe vafese justice yenyika yeZimbabwe nekuyambirawo ruzhinji nerudhende renyika kuti nawo yekuponda vanhu nekurova vanhu ine murayiro. Une mbairo, mbairo wacho ijere, mbairo wacho kusungwa. Saka tinoona machiudza vanhu chikurudzira vanhu ngavasiye nyaya dzemhirizhonga ndava chikumo chacho vachadzamara vava kumajere.
Tinoona kuti zvakatora nguva kuti Pius Jamba asungwe zvikatora zvenguva zvokuti kuti aendeswe kumatare awanikwa aine mhosva. Muna kumbofunga here kuti kuda pamwe tavati kuchengetedzwa kuprotektwa nebato reZANU-PF?
Vanogona kuzama kumudzivirira kana kumuprotekta asi hazvina zvazvinobatsira. Dava mhosva ingozi, unogona kuprotektwa mhosva hairovi. Ogona uprotektwa asi umwe musi unobatwa chete. Zvaitika kuna vaJamba vabatwa nhasi vabatwa nemurayiro wemutemo wenyika. Ndo zvatikuramba tichitsunya vamwe vacho dzeve kuti musauraya vanhu, musabvuma kuitiswa zvemhirizhonga nemapolitician. Ndava musi waunosungwa kana tingozi painokuwira uchange uri wega kumba kwako nemhuri yako.
Saka iko zvino takatarisa mberi munotarisira kuti zvifambe sei?
Tinotarisira kuti tiedze kusungwa kwevanhu vanouraya vanhu nevanorova vanhu nyaya dzematongerwo enyika. Vamwe vacho vakabuda pamavhidhiyo tichivaona vachida kuzama kuabdakta honorable Ngadziore wekuyouth akabatwa pavhidhiyo asati abatwa nevamwe vakauraya Bishop Tapfuma Nei Masai vari kungofamba mumastreets vanozikanwa. Ndo vataa kutarisira kuti tiise pressure sebato nedzimwe nhengo dzinodzimirira dzemaNGOs tichimeka shuwa kuti vanhu ivavo vabatwa vaenda pasi pemutemo vatongwa mutongo unoenderana nemhosva dzavakapara.
Saka vamukwananzi, munoti kuvatsigiri vebato renyu pamusoro pekuwanikwa kwaPius Jamba ane mhosva?
Isusu tinoramba tichiti kuvatsigiri vedu vanofanira kuramba vakatsigira bato redu reCCC rinotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa. Ndava ibato riri pamutemo, harisi bato rakabhaniwa kana risingatendedzwi munyika. Ibato riri pamutemo, rinozikanwa, riri recognized, rakakwikwidza sarudzo rikatowina. Saka haisi mhosva kusapota bato raunoda, kunyanyanyanya kusapota bato reCCC. Haisi mhosva, vari kuuraya vanhu vachabatwa chete. Vari kubatwa, tiri kuzviona vari kubatwa. Mutemo unofanira kuti uteedzerwe, vanhu vadzivirirwe kubva mumhondi nezvigebengo zvinenge zvichishandisa politics kuda kupara mhosva.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa RCCC vapromise mukwananzi vari parunare nestudio 7, asi vachipindura mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira, vanoti mutongo uyu unoratidzawo kuti havapindire pane zviri kuitika mumatare kana mukushanda kwemapurisa.
Isu sebato rezanu PF tinofara tichinzwa kuti mhuri yekwaAli yawana kuzvinyaradza mwoyo ichiona kutongwa kwemunhu anenge akabatwa nemhosva yekuponda hama yavo. Isu sezanu PF mutungamiri wedu vamunangagwa anogara vachitaura ivo kuti havatidi mhirizhonga, tinoda runyararo, tinoda kubatana semhuri yeZimbabwe. Ngatingotorai ichi chitiko sedzidziso kuti vakuru veopozisheni havanei neupenyu hwevanhu vanenge vapondwa, asi tavanongotsvaka kusvibisa zita renyika nokusvibisa mazita evamwe. Havanei nekuti pane mhuri dzinenge dzichirwadziwa, vanongoti ivo solong zvavo zvavanoda zvaita zvokuti vafambe kumapepa navo vachitaura mashoko akawanda wanda, asi izvo zvinoratidza kuti mapurisa ari kuita basa ravo, matare ari kuita basa ravo. Vanopara mhosva, hakuna munhu anonzi anopara mhosva achiswa kunyika yeZimbabwe. Izvi zvinobva zvaburisa pachena kuti hatina mashoko ekunyepa patinenge tichitaura, patinenge tichitaura kuti Zimbabwe inyika ine kuzvitonga kuzere, ine kuremekedzwa kwemutemo.
Tichiri panyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice.
Uyu anonzi Pius Jamba uyu angane mhosva yakaita yokuuraya muBlessing Alley nekupamba, ende zvinhu zvokuti dai mutongo wangauya nepamwe taizokatyamadza, but zvaitika kudare rezimhosva izvi zvinhu zvatachingoexpecta, sezvo kuriko kunofanwa kuchitongwa nyaya idzi kuchizopowo mukana wekuti paonekwe pavhenekwe dzimwe yatingati evidence yazoisa kuti azobatwa nemhosva.
Vazhinji vanga vachifunga kuti kuda pamwe vaPius Jamba vari kuprotektwa nezanu PF. Munoona sekuti mune chokwadi munyaya iyi takatarisa zvakabuda mudare nezuro?
Ndinoona sekuti vanhu vanenge vachitaura zvakadaro vanenge vanewo maonero avo nekuda kwokubatwa kwakaitwa nyaya iyi, especially kuinzwa kwakaitwa vaJamba wacho kumatare dzimhosva. Pakaabductwa muBlessing Alley pakaita kunyunyuta, pakaita kuchema kubva kuhama nevamwe vakasiyana-siyana kuti onai munhu anonzi Pius uyo apamba muBlessing Alley. Endi pakaita mazuva akati kuti haasina kusungwa, ende paakasungwa kwacho zvinhu zvacho zvasinganyatsokubuda zvakanaka kuti achatongwa here, haasi kutongwa here. Saka papasina transparency, saka vanhu vanonge vachitaurawo maonero avo yayo kuti kuda aiprotektwa nezanu PF vanenge vasina kuti rasikei zvamuchose. But chatakuona manje chaitizoitika kumatare dzimhosva kuita yatingati umbowo wanga uri pachena, uri pachekerere, ende nezvimwewo zvakazoonekwawo zvikabudiswa nevachuchisiswa zvoisa kuti vaPius Jamba vazobahwa pasina mhosva zvichiiswa neevidence yake yaiva pamberi pematare.
Vamasiye, kana makatarisa zvakaitika sezvamataura imimi kuti zvakatora nguva kuti asungwe, zvikatora zvenguva kuti apinzwe mumatare, kunonoka uku ndo zvinoitika nguva dzose here, kana kuti nyaya yavaJamba yakasiyana nedzimwe nyaya dzatakaona?
Nyaya yaJamba yange yakasiyana nekuti ivo vanga vari munhu ainzi angari munhu wezanu PF, and muBlessing Alley sezvatoziva angari memba yeCCC. Saka zvakaitika apa zvanga zviri zvatagara zvingoona zvokuti kana pachingoimvovha nyaya inongoita senge iri kurekera kumatongere zvematongero enyika, tinoona mapurisa achiita drag atingati kuda kunonotsa zvunhu. But izvi zvataona manje zvatagarawo futi tichiona ndezvokuti kana nyayawo yakasvika yakabatwawo zvakanaka kumatare neatingati maprosecutor, tinoona kuti inozobuda semabudira ataita. Saka kubatwa kwakaitwa nyaya iyi kubva kwokutanga nekuzosvika patasvika apa, ndoona senge zvinhu zvasingafanwa kuchiona atingati justice delivery system yedu, nekuti inenge ichiaffecta atingati ma victims ema crimes ya akata se murder akata se abductions ema victims ema political you know violence akata se zvinova zvisinga pi confidence mu atingati judicial system yedu kana mu mapolisi edu kuti vanokwanisa kuprotecta munhu wese here muZimbabwe kana zvinhu zvakadai sezvaitika
secretary norwira kodzeredze vanhu munotarisira chipanyaya iyi takatarisa mberi kwatiri kuenda uko
panyaya iyi tichaona kuti bozi nyaya iyi iko zvino kwaya kuchienda kwakuchienda kuneo pachuru yatingadzi mamitigating nema aggravating think ma arguments zvinoreva kuti pachaita futi nguva ichapinda mudare pavanenge vachiita sowo kuti iyo nyaya iyi yakamboitika sei pane here zvimwe zvinhu zvinokwanisa kurerutsa here mutongo wavajambwa kana kuti usimbe but nemaitikiro akaita nyaya ya more blessing early yokuti akabatwa akazoonekwa asina mutumbi yakakwana akachekwa zvinhu zvatinotarisira kuti kudadare rinogona kuita kutsamwa nazvo zvinhu zvakadaro ichizopawo futi mutongo wekuti kana pakazoitawo zvake anongada kuda kutora upenyu nematoro akaita vajambayo zvinova zviri zvinhu zvisingafaa kusvitika saka muZimbabwe muchiri ne yatinoti death penalty so pari zvino hatisizwa kuti vachijisi vachada kuisa here iyoyo kuti mutongo uyu unzi uye uri death penalty kana vachaiswa mutongo wekuti vajambo vagare muchizarira kwengu yakareba sereke but zvichangozouya kumberi uku tingotarisira kuti dare rinofa kachikamadzika kushamisiwa kana kutsamwa nezvakaitika izvi ichizopawo mutongo wakasimba
gweta rinowirirwa kodzero dzevanhu vakenned masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rinotsigira mashoko akataurwa nomutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro ekuti varayiridzi vanoita zveuori vanofanirwa kutorerwa magwaro avo ebasa vandoro vakati bazi rezvedzidzo riri kuronga zvirango zvakawanda zvekushandisa pavadzidzisi vanoita zveuori mutungamiri weatus vaobert masaraure vaudza studio 7 kuti vave nemakore mazhinji vachikurudzira bazi rezvedzidzo kuti rirwise uori hwavari kuona mumahofisi ebazi iri
nyaya yecorruption inyaya yatagara tichiramba makore nemakore tichiti uori hwakashata hatihudi hatihudi huitwe chero nani zvake asiwo varayiridzi corruption dzavanoita dzinowanikwa paizvo vanenge vangori vanhu vane choko dzavo nezvishomashoma zvekushandisa zvisingatokwane zvavainazvo kumabasa corruption zhinji iri kuitika kumusoro ndokuri kugara kwabiwa mari asi pane nyaya yavataura inobata mwoyo yedu yeteacher professional council
ndeipi nyaya iyi vamasarauri
tinoona hurumende yatopinda mumodhi yekuti teacher professional council inoisirwa kupanicha maticha uye inenge ichitongoregulatwa negovernment teacher professional council yatiri kuda isu yatichiramba tichipusha ichange ichiranwa nevarayiridzi vaipa muenzaniso wemalaw society law society hairanwe nehurumende hairanwe nemaemployers inoranwa nemalawyer saka ndo maitiro atichange tichiita kuvarayiridzi mastandards iwayo yekuisa corruption tinoaisa zvechokwadi nekuti tinoiramba tine mamwe mastandards atinenge tichiisa akasanganisira kuti mari inopiwa tisha anonzi professional imari rate yepaawa mamastandards tinenge tichiseta as a council kuti hakuna murayiridzi achazoshanda achitambira mari iri less than mari yakati rate yepaawa sezvinongoitawo magweta avakapa semuenzaniso asi mukachizotarisa tichitawo maconditions ekuti kuti munhu professional teacher anotarisirwa kugara mumba yakaita sei anotarisirwawo kunge achiwana zvikwanisiro zvakaita sei saka tichange teacher professional council hatisi kuzoirega ichiita chinhu chekushungurudza varayiridzi ichafanirwa kunge iri structure inotosumudzira raramo yevarayiridzi ichiita kuti vashande basa ravo zvakanaka asi maconditions avo akavanakirwa zvakare
mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 vakafa nechirwere chemalaria munyika yose. Bazi iri rinoti pari zvino vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti 150,000 vakabatwa nechirwere ichi. Hurumende inoti matunhu eManicaland neMashonaland Central ndiwo ane chirwere ichi kupfuura mamwe ose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano vari chiremba Dr. Simpiso Ranga kuti tunze zvizhinji.
Vahonde, chandingataura ndechekuti malaria chirwere chakatekeshera muZimbabwe chinobata munzvimbo dzakati wandei dzakaita sekunana Mutoko, vana Murehwa, Masvingo, zvekuti tingatoti mamwe mabhuku anotiwo half yepopulation yemuZimbabwe inogara munzvimbo dzine malaria. Chandingataura ndechekuti inowanza kunyanya kuwanda nguva yekunaya kwemvura, sekwataa kuenda uku, nokuti mamosquitos anotransmita malaria ndo paanenge ari kuwanda. And inokonzeresa ndufu nekurwara kuvanhu vakati wandei, especially madzimai akazvitakura nevana.
Matala pamusoro penzvimbo dzinowanzoita malaria, nzvimbo idzi dzinenge dzakaita sedzipi? Chii chinenge chakaita chakasiyana munzvimbo dzakaita saidzi kunofarirwa nechirwere ichi?
Chinonyanya kukonzera kuti malaria iwande munzvimbo idzodzo inyaya yeclimate kana yematemperatures, uye zvenyaya yekutakashira kwemvura yokuti iyo mamosquitos akwanise kubereka achiwanda munzvimbo idzodzo. Saka ndo saka nzvimbo dzakaita sekunana Murehwa nana Mutoko dzichizowanda idzo malaria outbreaks.
Kana munhu abatwa nechirwere ichi, chii chatinoona paari?
Munhu anenge abata chirwere chemalaria avawande anoita masymptoms anosanganisira kupisa kwemuviri, kupisa nekutonhorwa kana tinoti machills, kwoita kubanda kwemusoro maheadaches, kwoita zveyatinoti myalgias kana kuti kurwadziwa muviri wese mamuscles, nekungoshaya simba. Ndo mamwe masymptoms anokwanisa kusanganikwa nawo nemunhu ane malaria.
Kana munhu ane chirwere ichi ari kumba, ari kumusha, chavangaite chii kuti murwere asanyanyisa?
Chinonge chakudiwa vawande kukurumidza kuonekwa kuzvipatara, kumakliniki, kuti paitwe investigation inosanganisira obviously kutora history yekunzwisisa kuti chatanga masymptoms akatanga rini, kwoitazve malaboratory test atinoti masmears kuti zvionekwe kuti imalaria here zvechokwadi, nokuti zvimwewo zvirwere zvinokwanisa kuita masymptoms akafanana naiwayo. Saka chinenge chichidiwa kukurumidza kuona vana chiremba nana mukoti, uyezve kukurumidza kuiswa pamushonga kana malaria yawanikwa.
Kana vanhu vari pamusha kana kuti kumusha kwavo, chavangaita chii kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi?
Chavangaita vahwande ndechekuti kana vaya vanonge vachifamba kunzvimbo dzakawanda malaria, vanenge vachifanira kutora yatinoti prophylaxis yekuzvidzivirira kubatwa kwemalaria. And izvi zvinosanganisira mishonga yavanokwanisa kutora ahead of time. Zvozoita zvekuti kana vava kunzvimbo idzodzo vanofanira kuramba vachitora prophylaxis iya, uyezve voita kuzvidzivirira kunosanganisira mamosquito net anenge akatritwa kuti vasaita mamosquito bites akawanda, uyezve kupfeka nhumbi dzinenge dzinokavha muviri wese kuminimaiza kupararira kwechirwere. Chavangaitazve ndezvekuti kana muri pari padzimba paya, vameke shuwa kuti hapaite mvura yakangozara around pamba ipapo, nokuti ndo zvinozoita kuti mamosquitos abereke ipapo. Saka vamwe vanoshandisa mainsecticide kuvaparadzira munzvimbo idzodzo dzinenge dzine mvura around the house.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simpiso Ranga vari parunhare kunorth Carolina nestudio 7.
panguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
mangwanani mangwanani pasi bhizeri napana wekumatananoka wande mamukasei mamukasei ya inyaya yangu iri pana vari kumacha zuva nezuva vari kumacha zuva nezuva ndichiti kodzero dzemadzimai ngapajekeswe ipapo kodzero dzemadzimai ya dziri kuwandisa kuti madzimai anobesa akupfurikidza mwero mhiri zvenga yemudzimba haichaperi mhiri zvenga yemudzimba haichaperi handichatara ngusitarangu asi hurumende ngaipaone ipapo ngaipaone kuzisinzi zvakabvira kutaurwa iyo gender based violence gender based violence iri kutowedzera because madzimai masimba ari kupuwa ari kupfurikidza ari kupfurikidza mwero kuti haachatoremekedzi kuzoti pane munhu unozo murume zotenge murume uchiro chisina basa saka anoda kubatsirwa ipapo madzimai
mwakadi mwakadi kwekustudio seven haiwa isusu tiri nani ha nhau yevana iyi yakaoma nhau yevanasikana muzimbabwe hapana bachi zvekumvhoti kudii kunyange iyo shamwari yemwanasikana kushanda kwaro basa rachona hatina chatiri kumboona ba nekuti vanhu vemuzimbabwe vanongonyarara vakadzi vari kutoshungurudzwa zvakanyanya vanasikana vachishungurudzwa zvakanyanya vasingaendi kuzvikoro asi pasina chambomuka pasina chabatsira vanasisa vangu kumusha kwavari kushungurudzwa munesu mevanhukadzi asi hapana chiri kumboitikaba hapana kana ari kumbovabatsira vari kutongoshungurudzwa zvakadaro zvakaoma kani vanhu vanotyira upenyu hwavo zvakanyanya kutotya kuti kana tikada kudaiso baba wepanext do anozotidaiso zvakaoma
mangwanani akanaka pastudio seven vanangoma jonga vanangoma wande vanangoma blessing vanangoma zininga vana sisi mavhi ndokumbirawo mundibvunzirewo kuti ko ICC ichiriko here ko kana iriko vari kunyarirei tatendangu
pastudio seven pastudio seven maswera sei maswera sei ndingafara kana mukandiburitsirawo audio yangu muri kutaura namulambo pajobeka pafree state ndo pandii ndoda kutaura pamusana pemurume anonzi simba mavaza hawe murume wo zvandaura hazvina kana musoro zvekuti kwanzi kana ukange watuka purezidendi kana ukange wataura zvinhu zviri agresi purezidendi mutemo unoita kuti usungwe koivo vanhu vezanupiefu zvivarivo vasingasungwi kuchingosungwa vecc chete chete nevamwe vemapato anopikisa zvinoreva izvo here kuti ndiyo dhemokirasi nekuti dhemokirasi inoti chero munhu ari free kutaura zvanoda freedom of expression iriko munhu ari free kutaura zvanoda kana achinge achiona mutungamiriri wenyika asingatongi nyika zvakanaka vanhu vanotaura zvavanoda vachishoropodza saka ivo vava kuti kwanzi vanhu ngavasungwe kana vachishoropodza mutungamiri wenyika haisiriyo dhemokirasi iyoyo vasimba mavasa avo vanoda kurapwa toona sekuti njere dzavo hadzitori zvakanaka pane zvavakadyiswa nesanupf ndatenda nemulambo pafree state pajombeka
makadi zvenyu vajonga kandemiri inini ndinoona sekuti kugara kwajobo scala mujere zanupf ndo mabasa ayo ekuda kudzvanyirira vanhu ekubata vanhu kunge nhapwa because munhu wese ka ane kodzero yekubvisa chibatiso vamwe vachipiwa mabheu vachibuda but iyo vanongorambirwa nekuti vanoziva kuti vada kuvashungurudza chete ndo nyaya ingoripo bose vane vachiziva kuti vanenge vane maonero avo vanenge vachiona kuti hurumende iripo haisi kutonga zvakanaka saka muchiona vachingoita zveutsinye zanu PF yagara ndoo mabasa ayo ende haimborege utsinye kusadzamara ichinge yapedza zvainoda ichishungurudza vanhu nekuponda vanhu ichipamba vanhu ichiita zvainoda nomabasa ezanu yayo ndotenda zvavo.
Makadiko, makadiko mhuri yeZimbabwe, ndinoda kutendai zvikuru. Drama riri kuitwa muzanu PF, chandinongokumbira vanhu veZimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo, mauto edu isusu eZimbabwe pamberi nemi mauto simbidze sando dzenyu, mauto rambai makadzvanya. Nyika yakuitwa zvavanoda vanamunangagwa neshamwari dzake. Chiwenga takambomutaurira, Chiwenga usaita izvi, usaita izvi. Iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje Chiwenga. Kana akazhamba musiye yakadaro. Mauto rambai makadzvanya. Rambai makadzvanya. Rambai makadzvanyisa. Munangagwa anohutsinye nekabhineti yake yose. Makadiko, makadiko mhuri yeZimbabwe. Ndinoda kutendai zvikuru. Drama riri kuitwa muzanu PF, chandinongokumbira vanhu veZimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo, mauto edu isusu eZimbabwe pamberi nemi mauto simbidze sando dzenyu, mauto rambai makadzvanya. Nyika yakuitwa zvavanoda vanamunangagwa neshamwari dzake. Chiwenga takambomutaurira, Chiwenga usaita izvi, usaita izvi. Iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje Chiwenga. Kana akazhamba musiye yakadaro. Mauto rambai makadzvanya. Rambai makadzvanya. Rambai makadzvanyisa. Munangagwa anohutsinye nekabhineti yake yose.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanopfuura makumi mana nevanomwe kana kuti 47 vakafa zvichitevera mafashanyu emvura akaitika mushure mekunaya kwemvura zhinji munzvimbo yeManyara kumaodzanyemba kweTanzania. Mvura zhinji yakanaya ichikonzerwa neEl Nino yakauraya mazana nemazana evanhu muKenya nomuSomalia masvondo achangopfuura. Vanonunura vari panjodzi muIndonesia vanoti vakawana vanhu gumi nemumwe vakafa zvichitevera kututuma kwakaita gomo reMarapi kana kuti volcano munyika yeIndonesia. Mutauriri wehurumende anoti vanhu vatatu vakararama njodzi iyi vakawanikwa vari padyo nemitumbi yevamwe vavo. Zvongo yedu yapera, tombotasa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rotambira kubatwa nemhosva kwenhengo yaZANU-PF yakaponda muzvare Moblessing Ali. ZANU-PF inoti mutongo uyu unoratidza kuti haipindire mukutongwa kwenyaya. Chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.